Vashitaura nhasi pamusangano wavaita nevatori venhau wekuongorora zvakabuda mugwaro raAuditor General gore rapera, uyo wanga wakarongwa nesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust, nhengo yekomiti iyi, uye vari mumiriri wekambuzuma muparamende vaWilias Madzimure, vati bazi rezvemari rinofanira kupa hofisi yaAuditor General mari inoikwanira kuti iite basa rayo zvakanaka. VaMadzimure vati kunyange hazvo vari kufara nebasa riri kuitwa namai Mildred Chiri nevamwe vemuhofisi mavo, pane mapazi ehurume akawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro anenge achiita mari, izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kweuori.
Ndaichitaura kuti Auditor General atinaye ndi Auditor General ari kuita basa zvokuti munoona kuti basa riri kuitwa, asi kakawanda kacho vanotadza kuzoita zvese zvamufanira kunge vachiita nokuda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raAuditor General ishoma. Uye mari yacho totarisa kuti mari yacho vapiwe mari yavo vagoita zvavanoda nemari yavo, pakuti vaite zviya zvokumirira kuti wazombopiwa imwe wazombopiwa imwe. Tinoziva kuti vari independent nokuda kwokuti vanoripota kuparliament, asi kana papa mari independence yavo inenge isingazonyatsokubuda zvakanaka, nokuti ministry yefinance ndiyo inozoti yovarilisira mari here kana kuti yoregedza. Kwozouya basa ravo rawandisa, makanzuru ese anofanira kuauditwa naAuditor General. Nyange pavanoda kuti vaendese mamwe makambani kuti avabatsire, makambani iwo anofanira kuti abhadharwe. Saka vanofanira kunge vaine vanhu vane mari yakakwana. Kwozouya ikoko kuofisi kwavo chaiko chaiko, vanhu vari kuAuditor General vanhu vaakugona basa, asi zvinozoitika ndezvokuti nokuda kuti mari dzavanotambira dzinoita dzenge dzakaita shoma, vanenge vakuzoenda kune mamwe makambani mahombe akafanana nana Price Waterhouse vachitorwa vachibiwa kubva ikoko. Saka dei vaigona futi kuti vapiwe mari dzakakwana, nokuti basa ravanoita mari yatokwanisa kuchengetedza nekuda kwebasa ravo yakawandisa kudarika mari yatoda kuti vawane ivo kuti vaite basa ravo zvakanaka.
Sachigaro African Parliamentary Network Against Corruption, amai Priscilla Misia Irabwe Mishonga, vatiwo havasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende hwavanoti hwakawanikwa zvisina tsarukano, vachiti mutemo unofanira kusimbiswa kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva kuti dzine upfumi hwakadii.
Pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro, asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzimai avo, unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi avakaita. Nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparlamenti havanaina havana rimwe bhizinesi ravakazonasonopinda kuita chaizvezvo, tinoda kubvunza nemubvunzo wekuti zvakabva kupi. Saka parlamenti yagara ine mutemo pamastanding rules anotaura kuti kana wangopinda muparlamenti unofanira kuratidza kuti zvinhu zvauina zvondezvipi, asi mutemo uyo unedambudziko nekuti unongozvibudisa chete zvonovharirwa muhofisi, hazvina munhu anozviziva. Saka tiri kuzvibvunza kuti saka zvinobatsirei kuti vanhu vazive. Zvakanaka ndezvekuziva kuti misera bwakapinda nemotikari imwe chete, iye zvino ane motikari nhatu, kaunta ane motikari ishanu, ane dzimba inogumi, kuitira kuti kana pakada munhu anoda kubvunza mubvunzo ndinogona kupindura kuti zveshuwa gumidza neanadzo idzi ndakadziwana nenzira dzakati 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 nedzakati. Asi uyu mutemo usingabate chete mamembers of parliament, unobata munhu wese anoshandira hurumende. Saka ndiwo mutemo watoda kuti tigadzirise tione kuti tingaunze here kuparlamenti kuti unatsosunga munhu wese.
VaMadzimure vatiwo Zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo weUnited Nations unorwisa uori, kana kuti UN Convention Against Corruption woshandiswawo munyika.
Zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose. Takazoisvika nyaya yekuti ngaipinde muparlamendi, tisainirevo isusu separlamendi kuti ive pati yemutemo yedu. Asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zviri mukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa. Zvinofanira kuti zvichiiswa mumitemo yedu yeZimbabwe kuti kana zvichienda kukoti zvive zvakareruka kuti munhu agondogona kubatwa nemhosva yekuba tichisenesa mutemo uyoyo. Saka chavepeko zvino ndechekuti toda kutora zviri mumitemo yaye United Nations Convention Against Corruption toiisawo mumitemo yedu yeZimbabwe kuti matare edu agogona kuona zvakarerukira kunge achisenesa mitemo iyoyo.
Amai mushonga vati wapano fanirwa kuumbwa mutemo unochengetedza veruzhinji vanenge vanyeura zvakaipa zvinenge zvichiitika. Vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo.
Mutemo wemawhistleblowers mutemo wekuti anouya kuzokunyeurira nyaya ndosvairi kutaura kuti pane vanhu vakawanda vari kuziva zviri kuitika. Zviri kuitika mabasa mavari kushanda, zviri kuitika mudzimba pamwe anotozi anotogara nemwe munhu anu aripa ari anonzaniko kana tutori nechishona nebha anonzi kudiko muvakidzani. Ane muvakidzani wake waronazoro kuti apa zviri kuitika apaka hazvisi kufamba mushe, asi kuti auya azoitaura nyaya yacho ka anotoziva kuti ndikabudiswa zvikazi kana kunzi ndimai nana vauya nenyaya yacho anogona kupfurwa kana kufa chaiko. Kana vari vepamabasa anobvata kudzo veduweka ndinodzingwa hangu basi. Saka tinoda kuti tiugadzirise kuti vanhu vakwanise kutaura vachiziva kuti ndinenge ndakaita sei ndakadzivirirwa nemutemo handizokwanisa kubudiswa. Ndabva ndakupa imuenzaniso kuti zviri kuitika kuamerica uko handipana akatotaura anga ari muhofisi mapurezidendi chai akaenda akanonyeurira kuti vedu vepurezidendi vari kuita zvakati, asi nokuti pane mutemo kana ivo purezidendi vacho havakwanisi kuziva kuti munhu wacho ava azvinyeurira ndiani. Saka ndo zvinhu zvatoda kuti tigadzirise kuti mutemo uyoyo tiunze unatsosimbiswa chaizvo chaizvo tinobva tazowana zvakawanda zvatinofanira kuziva kunyanya pane vanhu vanenge vachitora zvinhu. Ndataura nyaya yekuti isusu hatisi kutarisa zvizhinji kusunga, nokuti kusunga hakubatsire vanhu, kunotinakidza kuverenga chete kuti havasungwa vari kuchikurubhi, asi kana zvisina zvazvichaunza kudzosa munyika kungosunga chete kwokuti tinzwe kuti tafara nokuti munhu asungwa. Chikuru ndechekuti zvaatora zvacho zvidzokere, zvinobatsira mahospitari asina chinhu, zvinobatsira zvikoro zvisina. Ndo patinoda kutarisira isusu kana tiri kutarisa seapnak.
Nhengo yezanu PF inomirira Chikomba Central vaFelix Tapiwa Mona uye vari nhengo yeComittee Public Accounts vatiwo dare reparamende rinofanira kupihwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo. Vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino.
Parliament painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuendera mberi. Zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu mapurisa wekutaura kuti kana tichinge taona munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamende, asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here, asungwa here. Ndekutinenge rarimwe bandiko rekutonga kweZimbabwe rinovaivo ndo majaji edu, rinova ndo ivo executive yedu, zvinoratidza ndo maminista edu. Asi chatiri kukumbira ndechekuti parliamendi ngaiimisikidze mutemo wekuti kana yadeedza munhu kudare reparamende ngaave aonekwa kuti kusvika mhosva yake yamisikidzwa zvakanaka parliamendi inenge ine kupindira mukati.
Gwaro rakaburitswa nehofisi yamaichiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uo unonzi watekeshera muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.